akisakata kuzimbabwe tina nati o mkomana netra nisongi yake wanesimu kuzisiva zati pere power power tina xq mkomana netra wanesongi yake msoro bangu tanga tina freeman tanga nfosni freeman tebo yake ya tina nunga kushika saka sapanza kuya on time bozi kisara kira nunga kubuda and then tina mskana anetra mtine masongi zata kutamba mtambu nunga nga mapiano from South Africa saka tine queen of mapiano hapa South Africa ato tina nasi tina anontitepe ngogo and then tine youngster uya kuzi ya mkumana mtambu jimboza keze rulo rulo and it's confused nunga 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 then tine mpana anotamba sere kuya nunga nunga show meni dende matiki zakangu wanda wanda anika sili pamtambo wetu hapa kuzimbabwe tutina DJ Tamuka ndiye anu mishwa kutuma music yao iye sima kumana avaliko piano rana maitini yake yese
mitambo yenyu itange iri kuitirwa kupi
mitambo yenyu utanga muswe Saturday ulitwa kuruko ku Manchester then muswe Sunday ulitwa ku Birmingham and then muswe Monday ulitwa ku Birmingham saka mavenyu zati ese ku Manchester itango iri venyu inobata vanhu vakawanda saka vanhu vazhinji vemanchester vanoiziva venyu iyoyo Birmingham achatwa 2 mavenues nemuswe Monday inenge ichitwa babakise family party zvavese vada kuione vana vada kuione vainofarawo dati uuya wamuno nemaparents saka ndo mutambo wedu chaitwa pauten panapa independence inonzi Zim independence Zim independence stands for Zimbabwe independence
yanani vakauronga
yakarongwa nevakomana vakatanga kuno mukomana anonzi Kivu Kevin na mukomana anonzi Kojo these are the guys vagara vari muindustry kudhara vanounza maartist these are guys vari popular futi vakomana ivava vanounza futi vanounzana na Davido muno muuk so ndovakauronga mutambo uyu zvakakodzera zvitambo vakaona tai vanoo mutambo rikatiuronge nekuti palast year zvinhu zvedu kanye kugara kwatikaita mucovid umwe vanhu vakasafa thisyear rikatiunze mutambo muno munzvimbo kuti munhu wese ambosununguka after zvatakaonawo gore rakapera.